PTUZ yangi yakaronga kufora kuenda negwaro renyunyuto kuparamende asi izvi zvarambwa nemapurisa izvo zvazvoita kuti vazotuma nhume negwaro iri masikati vachitaura nestudio 7 mushure mekuendesa gwaro iri munyori muPTUZ vaRaymond Majongwe vati vanoda kuti paramende ivandudze mutemo wePublic Service Act kuti uenderane nebumbiro remutemo wenyika vati kana izvi zvikaitika kodzero dzavo dzinenge dzave kuremekedzwa
mutemo ngaugadzire kuti ivo semaparliament ariyen ngavagadzire kuti ave neplain ground rinoita kuti vashandi vehurumende vagone kuita inonzi pachirungu collective bargaining inova haisi kuitwa nepamusana pekuti hurumende zvayaita cabinet zvayaita politburo zvayaita ikati vashandi vanongopuwa nzungu ndizvozvo ikanzi vashandi vachapuwa senza ndizvozvo
vatiwo chimwe chavanoda kuti paramende iite kumiswa kushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa varayiridzi nevakuru vezvikoro avo vati vari kumiswa mabasa kunyange hazvo vakadzokera kubasa vanoti zvave kuitwa nehurumende zvave kutokanganisa dzidzo muzvikoro sezvo varayiridzi nevakuru vezvikoro vave kutya kudzingwa mabasa
vashandi vadzokera kuchikoro takuti tichishanda ngatitaurirane mutiwedzere mari ivo vaya vakutanga futi kuenda muzvikoro kunochidzira maticha kuti wangawosi pano pabasa yedzimasangana tamusasipenda saka munhu ari kuda kuti vashandi vasatoshanda muzvikoro ndiyo hurumende yacho nekuti maticha adzoka kubasa
izvi zvatsigirwawo nemutauri wezimbabwe national union of school heads vamunyaradzi majoni avo vati kunyange hazvo vakatora danho rekuti vadzokere kubasa musi wa22 mwedzi wapfuura bazi redzidzo yepasi riri kuramba richimisa varayiridzi nevakuru vezvikoro basa vasina mihoro vati kusvika svondo rino pane vakuru vezvikoro 50 vakamiswa basa
tiri kuona kuti demo riri kufambisiwa richitema misoro yevakuru vezvikoro panguva ino tichirwazve kuti vakuru vezvikoro vari kutema vazhinji vari kunzi muri kuramba kutipa mazita varayiridzi
vati vanotsigira danho ratorwa nePTUZ vachiti nhengo dzeparamende dzinofanira kugadzirisa nyaya iyi nekukasika sezvo dambudziko iri riri munharaunda dzavanomirira vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rinomirira makomiti ebudiriro muzvikoro kana kuti school development associations and committees vabhani manokore vaudza studio 7 kuti vanofara kuti zvinhu zvave kugadzikana muzvikoro mutauriri mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti varayiridzi havafaniri kutya vachiti bazi ravo riri kutarisa zvikonzero zvakaita kuti varayiridzi vatadze kuenda kubasa kubva pakavhurwa zvikoro musi wa7 mwedzi wapera
pari zvinhu zvatiri kungoita kamainvestigation tichingoona tichisomufaira remunhu kuti zvinhu zvake zvakamirawo sei toonawo kuti haazveshuvanga nekodzero yekutanga asiri pabasa nenyaya yekuti zvazvakadai angaenda kurufu kana kuti anga achigwara kana kuti anga ari palivhu ndo mainvestigations anenge achingoitikawo kozoitawo vamwe vanenge vakangotiwa haina handina kufunga kuda kuuya kubasawo zvangu kungohwa kusada kuuya ivavo ndo vanenge vakuzonzi kune mhaka yei nenyaya yekuti iwo tachiti unofanira kunga uri pano pachikoro kudzidzisa vana dzidzo richienderera mberi
asi mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vaudza studio 7 kuti hapana ongororo inofanira kuitwa nekuti hurumende inozviziva kuti varayiridzi vanotambira mari isingakwane kuti vaende kubasa varayiridzi vange vasiri kuenda kubasa kubvira pavhurwa zvikoro uye vazhinji vavo vakadzokera kubasa musi wa22 kurume mushure mekunge hurumende yavimbisa kugadzirisa zvichemo zvavo pamwe nekuvawedzera muhoro nevamwe vashandi vehurumende varayiridzi vanoda kupiwa ma500 nemakumana emadhora ekuamerica kuti vakwanise kuenda kubasa nekurarama zvakanaka ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.